vadhuye vakadzingwa basa nemugovera mushure memusangano weZipa Council iyo yakatenderana kuti vadhuye vari kusadza kusungamira sezvavakasarudzirwa kuitwa. Makamburu ese makumi matatu aive pamusangano uyu vakavhota kuti vadhuye vasiyiswe basa. Mamwe makanzera makumi maviri nemasere havana kuuya kumusangano uyu vachitevera chiziviso chaive chatumirwa naChief Executive Officer weZipa vaJonathan Mashingaidze. Zipa Council ndiyo inosarudza vatungamiri veZipa Board. Vasini Mushonga avo vaive pachigaro pamusangano weZipa Council uyu vanoti vakapiwa masimba nechikamu che22 chebumbiro remitemo yeZipa kubvisa vadhuye pachigaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vadhuye kuti vachaita sei zvichitevera chisungo cheZipa Council. Pokuwo FIFA zvinonzi yanyora ichiti kubviswa kwakaitwa vadhuye pachigaro painge kusiri pamutemo. Hurumende inotiwo inotsigira danho rakatorwa neZipa Council rekudzinga vadhuye. Vadhuye vanga vachifanirwa kuenda kunovhota musarudzo iri kuitwa yemutungamiri weFIFA musi wa29 Chivabvu. Nemakakatanwa aripo aya zvinenge zvichanetsa sezvo Zimbabwe iri kuti vadhuye havasisiri mutungamiri weZipa. Aive mutevedzeri wavo vaOmega Spanda ndivo vambofanobata chigaro. Zvakamira zvakadai veruzhinji havatenderana nekudzingwa kwavadhuye. Mutsigiri weFC Platinum Valadislas Mukono vanoti vadhuye vatadza zvekuti vaifanira kuve vakaendeswa kare kare. Asi vaGeorge Matarino avo vanoti vanotevera chikwata chemaWarriors chete vanoti vadhuye vakaitira mutambo wenhabvu zvakawanda kusanganisa kushandisa mari yavo yemuhomwe kuitira kuti maWarriors atambe nedzimwe nyika. VaMatarino vari kufara zvekuti chikwata chavo chemaWarriors chakakunda Mauritius 2-0 mumutambo wavo wekutanga wemakwikwi ekosapa senior challenge ayo ari kuitwa muSouth Africa. Zvibodzwa zvemaWarriors zvakabva kuvatambi veDynamo Carlos Rusere naRonald Tio. Mune imwe nyaya yemitambo, chikwata cheZimbabwe checricket chave mupakistani kunyange hazvo kunyika kuchinzi kune njodzi kuvashanyi. Zimbabwe cricket yakanga yazivisa nechina kuti chikwata chayo chakanzura rwendo rwekupakistani asi izvi zvakazoshandurwa nechitanhu. Vanoziva zviri kuitika vanoti chikwata ichi chakavimbiswa kuti chichachengetedzwa zvakasimba mumitambo yacho miviri yema2020 nemitatu yezuva rimwe iyo iri kuitirwa muLahore. Chikwata ichi ndicho chekutanga kushanya munyika iyi kubvira chikwata cheSri Lanka chakarwiswa muna2009. Mitambo yeZimbabwe nePakistan iri kutanga netishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Kariati.